zvakaitika nezvekuti mwana akaenda muDC, isu togara kuMaryland. Aenda muDC achiti ari kuda kumbofamba famba zvake. Saka kuma 5-5 anga kuti akudzoka kuti akwire train, ndo paakaona pane bongozozo mutrain, muunderground train, train yepasi. Ndo kutanga kuti kuna vana vanga vane mazera anoita 13 here, vachitimetsana nemapurisa. Iye akati mabatsirwo anga achiitwa vana vachona anga asina kunaka, vachisungwa vana vadiki. Akati iye nematauro aanoita akati aitaura nemapurisa achiti madiki vagarisa pasi munyatsotaura navo zvakanaka, vana havadiki, havanyatsonzwisisa zvemutemo. Zviri kunzi panga patoiswa runhare kare kumapurisa chaiko headquarters kuti paitika bongozozo muunderground train. Saka pavakauya ava mapurisa vanga vafonerwa, vakauya vane huturu hwakanyanyisa, vasina kana kuti vambonzwa kuti zvanga zvichitauriranwa nevanhu vasara vari pasini zvii. Ndo pavakangouya vane huturu vakati iwewe nyaya iyi haisi yako, uri kupindira munyaya yausingazive. Tichi ndokungoita zvenharo zvinowanikwa zvichiitwa muamerica kuvanhu vechitema, ndokutotora inonzi tiza. Iyi chinhu chinoendesa magetsi mumwiri memunhu choita chokushoka, unobva wanzwa uchiita kunge warohwa nemheni.
Saka iko zvino akadii mukomana?
Social media ine simba, ndo yazi kuti vanhu vakati atisi kumboona mwana uyu achiita nhara achikahadzikana nemapurisa, kosei vari kumubata nekuseri kweruoko kudaro vachimuvhurufisha. Saka iye ari nani zvakabati akazunguzwa, ari kushungurikidzana zvikuru. Saka ndoda kutenda mukadzi akarekodha izvozvo.
Akaita nguva yakadini musingazive kuti ari kupi?
Inini ndakabva kubasa Saturday, Sunday morning ndabva kubasa usiku, ndarara ikoko ndikadzoka kuseni kuti vamwe sevakomana vechidiki pane kwahambo kufamba famba zvake. Pandakazotigaregare ndikati kune brother yacho, ko mukomana ari kupi? Akati mhenu mama, handisi kutomuzivawo. Ndo kuzotanga kuenda mumapurisa Washington DC kwakaitikira nyaya yacho. Ndo kwatakazonzwa mapurisa vakati tombotanga kutsvaga muhospitari, tikatsvaga muhospitari samuchaya totsvaga mumochari.
Saka iko zvino izvi mapurisa achine nyaya naye here?
Mapurisa havasisina nyaya, yakatongozodhropwa nyaya yacho, hapana nyaya nekuti vakasanza excessive force neumbowo vangasitaurwa nevanhu vanga varipo kuti hapana chaakaita.
Saka iko zvino muri kudzwa sei pamusoro penyaya iyi?
Ndichimunzwa kupindwa nechando kuti chinhu chakadaiwo unonzwa zvichitaurwa kune vana vamwana, kuti pazoitika inonzi police brutality muchirungu kunoko. Kana wazoitirwa mwana wako ndopaunoziva zvehongu, kana une mwana wechikomana wechitema, muno muchirungu vanoti is an endangered species, imhuka inovhimwa. Problema ndinoona muno mude kuti mapurisa nevanhu havana relationship, hakuna trust between the police necommunity.
Saka moita sei nenyaya iyi?
Pari zvino takutomboti ambozorora tozonzwa kumagweta, pane gweta rekutibatsira kuti zvinozofamba sei kubva ipapo.